fuzi asibaba vokutenda vatinga tinzwana ne nokutitiri hama tiri vamwe natika Kristu takanganwira handi mboda kunzi ndine moyo wakaipa handi kunzi ndine moyo wakaipa mwari Chigara murukare shakanaka se hamadzi chiana na sine unyoro moyo werudo kusajikudza kusanyunyuta zichishumira nekunyengetera muramba wangu neufumi wangu mwari munipe moyo wakanaka
Shakanaka.